kumbire mitsimo kuti deno yanita manutsire zvanza. Ndaka kumbire vakuru kuti deno vanditsana ngurire bara. Ndika kumbire mitsimo kuti deno yanita manutsire zvanza. Don't get up, baby boy.